chirikadzi yemushakabvu amai Elizabeth Tsvangirai mumashoko avo nestudio 7 nhasi masikati vanoti vanorangarira murume wavo vachinzwa kunyaradzwa zvikuru nerudo rwake munzira yavakafamba vose. Amai Tsvangirai vanotiwo vanosiwa zvikuru murume wavo vachiti vacharamba vachimuda zvikuru nekumurangarira kunyanya zuva ranhasi reValentine's Day. Munin'ina wavatsvangirai vamanase Tsvangirai vati ino inguva yakaoma zvikuru kumhuri.
Tinenge tiine misodzi pamatama yekuti izvo tinenge tichiti isusu dai vanga varipo nezviri kuitika izvi tingade tiri kupi. Semhuri tinonzwa kudzamirwa kwakasimba oro kwakadzika nekuda kwokuti vatsvangirai munhu anga aine vision, and vision yavatsvangirai yanga isiri selfish. Zvimwe zvese zvatinoona zviri kuitika izvi yanga iri vision iri inclusive yekuti munhu wese ngaave nechekuita nenyika, ngaave nechekuita kuti upenyu hwake huite zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD Muzvare Linda Masarira vanoti mushakabvu akasiya nhaka yakakosha mukusimudzira madzimai kuti apindewo mune zvematongero enyika. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanoti vatsvangirai igamba rakabatanidza bato ravo reMDC uye vakabatsira zvikuru mukurira kodzero dzevana veZimbabwe.
Munhu akasiya legacy yake munyika muno yekuti tinofanira kuita sacrifice, yekuti tinofanira kuita zvipo zvevana veZimbabwe.
Mutauriri wechimwe chikwata cheTriple C vaPromise Mukwananzi vanotiwo bato ravo richaramba richirwira zvido zvevana veZimbabwe kuremekedza nhaka yakasiyiwa nemushakabvu. Mushandi mukuru muofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vatsvangirai vaigona kuyanana nevamwe mune zvematongero enyika uye vaitungamira bato ravo mune zvakajeka kwete zvavekuitwa nemapato anopikisa nhasi.
Chatinoziva chaitwa navatsvangirai ndechokuti mukuita zvavaita vaiva nemastructure, mukuita zvavaita vaita vachishanda nenjere dzavo pamwe chete nedzevamwe vavaifambidzana navo mukuronga kwavo.
Vatsvangirai vakaberekwa musi wa10 kurume muna 1952 kwagutu, vakashaya musi wa14 kukadzi 2018 vave nemakore makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 ekuberekwa mune chimwe chipatara kuSouth Africa mushure mekurwara negomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.